manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, ndira 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mitemo yatinayo mukatarisa masada EU guidelines zvakanyatoti sepete zvakanyatoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nema EU guidelines.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa nesadak uye AU zvinechekuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reprogressive democrats of Zimbabwe muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Ii ndiyo mimi msoro inao zedu za nasi zichoya kwa muri zichiva kunoko Studio 7 irimu Washington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa nesadak uye African Union zvinechekuita nemitemo yesarudzo. Izvi zvinotevera tsamba dzakanyurwa nesangano reElection Resource Center kwavari kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda richikurudzira kuyananiswa kwemitemo yesarudzo nebumbiro remitemo sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa. VaMnangagwa vakavimbisa gore rapera kuti Zimbabwe yaizoita sarudzo dzakachena gore rino. Asi mapato anopikisa anosvika 22 pasi pemubatanidzwa weZimbabwe National Electoral Reform Agenda uye masangano akaita seZimbabwe Election Support Network nemamwe anoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa. Izvi zvinosanganisira kuti Zimbabwe Electoral Commission izvimirire ZBC ipe mapato ose mukana wakafanira pane fenyuro uye kuti vari kunze kwenyika nevari mumajeri vapiwe mukana wekuvhota sezvinonzi zviri mubumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaziyambi.
Ichokwadi Blessing kuti vakanyora tsamba musi wa14 December vachitaura kuti zeki ngaipiwe masimba ekuzvimiririra gwama rayo ringe rakasimba ichikwanisa kuita zvinhu zvayo pasina anenge achinyanyisa kupindira panyaya dzavo. Vachiti izvozvo zvinoita kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo pasina anovamonyorora ruoko nekuti vanenge vane mari dzavo dzakakwana mitemo inenge yavandudzwa kuti vange vakazvimirira zvakanaka. Ndo zvavakanyora vachitaura. Asi tikaongorora gwaro iri gore rapera ndichiri kuparamendi kuportfolio committee of justice pakaitwa budget takataura navachinamasa kuti vachinamasa panenge paneka kutyora mutemo kuti mari yezeki inoenda yakaberekwa neministry of justice. Constitution inoti vanhu ava vakazvimiririra mari dzavo dzinofanirwa kunge dzichienda kwavari directly kana kuti dzakangonangana navo chete kwete kuti vanozopiwa neumwe munhu vachiita zvinhu zvavo vakazvimiririra vachinamasa vakabvuma izvozvo ndo zvaakuitika iye zvino. Mari dzinganetse pano neapo senyika isina mari asi dzekuzeki dziri kuenda vachipiwa mari dzakanangana neizvozvo uyezve vachinamasa vakatogadzira budget ravakaisa parutivi rekuti zeki inge ine mari dzayo dzekuti maelection anga achiitwa zvakanyatsorurama. Yekuti mimwe mitemo inoda kugadzurudzwa Blessing ndoda kutaura kuti takambokumbira vanhu ivava kuti vauye tikaenda kuBulawayo uko kwatairodzana pfungwa nevanhu vakawanda wanda tichibvunza maringe nemitemo yemaelection tikatsvaga vana mazvikokota tikati taurirana yapo tinzwe kuti Mutemo wamuri kuti unoda kuvandudzwa ndeupi chakaonekwa ndechekuti zeki ndo inofanirwa kunge ichiita zvairofungirwa kunge ichiita zvaisina ari kutadzisa mitemo yatinayo mukatarisa masada guidelines maeu guidelines zvakanyatsoti tsepete zvakanyatsoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nemaeu guidelines saka isusu kwatiri kuti tipedze nguva tichiita zvinhu zviripo zvisingatadzise kuti maelection hanzi ari free, fair and credible. Takaona zvisina maturo.
Ko tichitarisa imwe nyunyuto yavanga inayo honorable yekuti aiwa ikodzero yemunhu wese kuvhota angava ari mujeri kana kuti ari kunze kwenyika.
Iyoyo yakakurukurwa zvakare mudare ratakaita asi pari zvino blessing kuti titirambe tichitaura nenyaya iyoyo ivo vakaikwidza kumatare. Pamutemo hazvibvumidzwe zvinonzi kana nyaya iri kumatare unomirira kuti dare ritange radi rapa mutongo tozoteedzera izvozvo.
Gurukota runoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare.
Mutungamiri webato rinopikisa Progressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo. Muzvare Nyagomo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa mitemo kuitira kuti ifambirane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika kuitira kuti pasava nemashoko ekupopotedzana kana kurwisana mushure mesarudzo. Vanotiwo bato ravo harifari nekushayiswa mikana yakaenzana munyaya dzekuzvishambadza padzine penyuro pamwe nemapepa nawo ehurumende izvo zvavanoti zvinofanira kuti zvigadziriswe. Mutoro wedu wenhau Evans Zininga aita hurukuro navo pamusoro pezvinhu zvavanoti zvinoda kugadziriswa.
Kupinda kwavaita tiri kuona kuti vamunangagwa vanotaura zvese zvinoda kunzi zvitaurwe. Kuchema kwaitwa opposition kwese dozvaitaurwa neopposition kuti dai tadai taitaita kuti hurumende yedu ite diki mari idzosero kuvanhu. Taitaita kuti kufamba kwavanoita kudimbuke mabasa zvidai zvidai vari kuzvitaura asi hatisati taona kuitwa kwazvo.
Dirino gore ratapinda iri ndiro gore resarudzo. Inini sebato rinopikisawo mave papi mukugadzirira kupinda musarudzo idzi.
Shondo mashoma ari kuuya tiratidzewo bumbiro rezvatichakarira kuitawo kana tichinge tahwinawo rinonzi manifesto. Then nekutangawo kuti tiite kampeni yedu tichifamba maprovinces nekuita iyaya vanoti candidate selection tichiona kuti vada kuita maMP vada kuita macancellors ndevapi.
Kune mibatanidzwa iri kudeedzerwa deedzerwa yatiri kuona mapato anopikisa achibatana batana vachiti ngatishandei pamwe chete. Imi muri kuonawo muchipinda here mumibatanidzwa iyi?
Mumibatanidzwa iyi Progressive Democrats of Zimbabwe itorimo imemba yekodi zvekuti kubvira muna August kusvika November ino ndinga ndiri chairperson wekodi. Zvimwe zvezvinhu zvandanga ndichifambira pandanga ndiri temu yangu yekodi chairperson kuti MDC Alliance vauye tibatane nekodi vekwamaimujuruwo vauye tibatane pamwe chete.
Mikana yekuzvishambadzawo sebato rinopikisa mumaredhiyo, mumaterevhizheni, mumanewspaper muZimbabwe mese iri kuwanikwa zvakaenzerana here?
Mikana iyi yekuti vanhu vange vari pamhepfenyuro mumanewspaper, mumaredhiyo nemaTV haisati yavhurika kune opposition yese muZimbabwe zvichiri zvezanupf chek.
Zvii zvamuri kuita sebato rinopikisa zvichaita kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzive dzakachena dzine runyararo dzisina mhirizhonga?
Chatiri kukarira ndechekuti dai maelections aitwa pasina kukakavadzana, pasina vanhu vanorohwa kana kupondwa, zvaverengwa zvakanaka pasina zvekubiridzira, zvinoenderana nebumbiro remutemo wenyika yedu iya inonzi constitution.
Mutungamiri webato rinopikisa Progressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vachitaura vari parunare vari muHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Masangano akazvimirira masvingo ari kukurudzira vagari vemudhorobha iri vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota gore rapera kuti vatore mukana wechimwe chirongwa chiri kuwedzera mazuva ekunyoresa chiri kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti vanhu vazhinji havana kukwanisa kunyoresa kuvhota munguva yakatarwa gore rapfuura zvichitevera kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vaziva nai muzorodzi vanokurudzira vechidiki pamwe nevaimbonzi vanhu vekune dzimwe nyika kuti vatore mukana uyu vanyorese.
Tinoona sedonzo rakanaka ratorwa nezeki rokuti voter registration inge ichienderera mberi tanga musi wa5 kusvika musi wa15. Izvi tasvigamuchira, tichakurudzira vanhu vese vanogara mumadhorobheni umo munonzi mune mapesendeji mashoma akabuda panhaurwa dzaiitwa mazuva apfuura. Saka tichatora mukana uyu kuita maroadshow, kuita madoor to door campaigns nekuita mabhaisikopo mumacommunity halls mudhorobheni kuti tibudise vechidiki nemadzimai akawanda vaende kunonyoresa kuvhota vatore mukana uyu kuti vagokwanisa kunge vaizodecida ramangwana ravo muna 2018. Tichatora zvakare mumamainzi munanamashava mumaplantations umo munowanikwa vanga vachinzi ndoma alliance tivakurudzira zvakare kuti vandonyoresa kuvhota pachirongwa ichi chakuuya.
Masangano aya anoti anoshushikana neuwandu hwevanhu vashoma mumadhorobha vari kunyoresa kuvhota pachienzaniswa nevanhu vanogara kumaruwa. Pakupera kwechikamu chechina chebvr gore rapera, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakati pavanhu mamiriyoni mana nemazana masere ezviuru zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vakanyoresa kuvhota vanhu vekumaruwa. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vahardlife tangai vakurudzira vagari kuti vashandise mukana uyu wekupedzisira.
Isu vamiriri vagari tinokurudzira vanhu vedu kuti vachimanyirana vanhu vorejista kuvhota pamopapu yatapiwa ye10 days. Vose vaya vakasara vasina kurejista tinoti ndai morejista kuvhota. Kuvhota kunotibetsera kuti isu sevagari tinosarudza vanhu vekanzuru vamakatingati makansela atinoda isu anovaiwa anozokurudzira kuti service delivery yedu ive inoita zvakanaka. Tisazongowanikwa tichingochema nezveservice delivery asi tisinawo rumwe rubetsero rwatinenge taita. Ngatiitei tigokwanisa kuvhotera vamwe macancelors anokwanisa kuzotiitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka muguta redu.
Vanomirira vakaremara vanotiwo nhengo dzavo dzakawanda hadzina kukwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa chegore rapera nezvikonzero zvakawanda asi vanokurudzirwa kushandisa mukana wamuka uyu. Mutungamiri wesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vakurudzira nhengo dzavo kuti dzisasarire pachirongwa ichi.
Isusu tiri kukurudzira kuti vanhu vakaremara ngavaende vandorejista kuvhota. Chakanakira kuenda kunorejista kuvhota yechino vazhinji tiri kutaura toda self representation asi kana tichida kuti tive neself representation nesuwo tinofanira kurejista kuvhota kuitira kuti vaya vatinogona kuti tive tinozosarudzavo vawane vanovavhotera pamwe chete neruzhinji kwezimbabwe uye tiratidzewo kuti tiri pati yenyika yokuti tiri vanhu vanofanira kuparticipata mumacivic activities omunyika nemapolitical activities omunyika. Nokudaro toda kuti endai mose mundoregista kuvhota vaya vanga vakasaririra uye toda kukurudzira vanhu vanogara navo vatakurei vaende kundoregista kuvhota.
Mukuru wezekumasvingo vazekspudurai vakabudisa mashoko ekuti chirongwa chisa chekunyoresa mumawadhi yemudhorobha chinotanga musi wa5 ndira chichipera musi wa15. Chichaenderera mberi kune mamwe matunhu emasvingo anoti Gutu, Chiredzi, Bikita, Zaka, Mwenezi nechivi kusvika panopera mwedzi wakukadzi. Izvi zvichange zvichiitikawo mune mamwe matunhu ari munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6 AM kuseni kwega kwega na2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe shoroma yemuVietnam inoita zvekuvaka yakapomerwa mhosva yekufukura hapwa ichifumura zvinokosha zvinechekuita nehurumende uye yakabva yasungwa muSingapore. Gweta ravaFan Van and Vu rinoti kusungwa kwava Van uku kunotevera nyaya yavari kupomerwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varumbidza zvizvarwa zveIran nhasi vachiti zvazokwanisa kutora matano ekupikisa hurumende yemhondi uye ine uori iri muTeheran. Kunyange hazvo mutungamiri wehurumende yeIran ari kupomera mhosva vavengi vehurumende kuti ndo vakatanga mhirizhonga yekuratidzira yekupikisa hurumende.
Veruzhinji vanoti vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vachasimudzira upfumi hwenyika, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti panoda kushandwa zvakasimba kuti izvi zviitike, kwete kungotaura chete. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari veMarare vakaita samuzvare Tatenda Munyaradzi varoti upenyu hwanga hwakavaomera mugore rapfuura sezvo upfumi hwenyika hwakanga husina kumira zvakanaka.
2017 upenyu hwanga hwakaoma. Takada tikushaya mari mumabhengi. Kuda kuti wane mari yacho mubhengi waimira secure kareba. Maeko kesha acho taichajwa ma10-20%. Zvinhu zvazvakaoma 2017, maprices aingokwira, fuel yomboshayikwa. Zvinhu zvese zvazvakangooma, hapana chinhu chakapfava.
Amai Charity Magadu vanoti vane tarisiro yekuti gore rino richave gore rebindu razvinhu sezvo nyika yave nemutungamiri mutsva.
Tikutotarisira kuti zvakabvawo vaMugabe pakuyava Munangagwa vachatanga kugadzisawo upfumi hwenyika, kusimudzirawo vanhu kuti tiwanewo mabasa. Nekukwira kwangu kuchiita zvinhu zvigodzikawo, zvinhu zvigostabilizawo munyika, ndozvo zvatiri kutarisira zvikuru muna 2018 munomu. Saka tiri kungovimbawo kuti semutungamiriri mutsva achauya nemanew ideas achiita kuti tisimukire mabasa, tiwane mari kumabhengi, ndozvatakanyanya kutarisira gore rinori.
Uye vari vegurukota rinoona nezvemitambo muhurumende yeparutivi vaMorgan Tsvangirai kana kuti Shadow Cabinet vanoti vaMunangagwa kana vachinzi vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika zvichaonekwa nekuti veruzhinji vave kuwana mabasa here.
Chakakosha munyika kuti nyaya yeupfumi ifambe mberi zvakanaka inyaya yematongerwo enyika. VaMunangagwa chavanofanira kuti vaite sehurumende iripo yakapindawo neukobokobo uhu ndezvekuti vagadzirise nyaya yemareforms. Vakagadzira nyaya yemareforms kuita kuti vana vaZimbabwe vaende kumaelections akanaka, asina kutyisidzirana, asina kurwisana. Zvinoita kuti even vanoinvesta, vanodzi mainvestors dzechirungu vaya, vanoinvestawo vakafara, vane confidence kuti mari yavari kuisa munyika ichashanda zvakanaka, ichakreta mabasa, ichadi. So chakakosha izvezvi pahurumende iripo iyi ndezvekuita mareforms, maelectoral reforms, kuita kuti nyika ive nerunyararo, nyika ive nemainvestors ane confidence to invest mari yavo kuti vana vaZimbabwe vawane mabasa zvinhu zvifambe.
Dzezveupfumi zvakare uye vashanda nesangano relabor vanoti upfumi hwenyika hunokwanisa kusimukira kana hurumende ikakwanisa kudyidzana nedzimwe nyika idzo dzavanoti dzine vanhu vanokwanisa kuzosima mari yavo munyika.
I think chiri nyawadiwa muikonomi yedu nyaya yekuti tisimudzire nyaya yeconfidence. I think pane dambudziko riripo parizvino nderekuti vanhu mainvestors havasati vane confidence yakanyanya muhurumende. Saka hurumende inofanira kuimplementa ma institutional reforms ma political reforms anoita kuti confidence idzoke muekonomy. Confidence yakadzoka, mchaona kuti foreign direct investment inflow inosimuka. Mchaona kuti even mari kutamzika kushaikwa kwemari mu formal market kuno improve, nekuti vanhu vanenge vane confidence nema formal institutions. But tinotouya chete kana tagadzirisa maparastatals edu, kana taiunza mapolitical reforms, taiita maelections ari credible. Then my investors anounza mari uyezve vemabhizimusi vari muno muZimbabwe vanokwanisa kuwandudzawo mabhizinesi avo.
Zvichakadai, vamunangagwa vanoti hurumende yavo ichashandawo zvakasimba kuti isimbaradze ukama hwayo nenyika dzekunze, kusimudzira nyaya dzekurima nekuwanikwa kwemabasa pamwe nekurwisana neuori uhwo vanoti huri kukonzerawo zvakare kuwira pasi kweupfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.
Muri MDCT mudunhu remashonal and central iri kuchema kushaya kwatsachigaro webato iri mudunhu vaJustin Chitate avakashaya nemusi wesvondo. Vachitate vanonzi vakadonha vachibva vashaya muchine mwekunge vachangopedza kutaura pagungano rekurangarira imwe nengo yebato ravo yakashaya masvondo adarika. Mutauriri webato reMDCT mudunhu remashonal and central vaSimo Mene vanoti mutumbi wavachitate warara kumba kwavo kuWaterfalls uye nhasi waendeswa kumusha kwavo mubhuku rekwanzvere kwanyava kubhindura uko vari kutarisira kuradzikwa mangwana. Vamene vanoti sebato varasikirwa zvikuru nekushaya kwavachitate sezvo vanga vari baba, mukoma, mutungamiri uye chipangamazano kumunhu wese kwete nengo dzeMDCT chete. Vachitate vanonzi vasiya mhuri yakakura ine vana vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei hurukuro yataita navamene pamusoro penyaya iyi.
Hungu Jonga mwana wamai tirikuungudza, baba wedu weprovhinsi vakashaya. Vakashayira ari pabasa, akanga ari kuward 17 kubhindura South kubva iva nememorial service yemumwe wedu ainzi Stuart Muronzi. Vakangoti vachipedza kupa speech pamemorial service ipapo ndobva vakolapsa vakazofira munzira vaakuendeswa kuchipatara chekwamupandira.
Chii chakakonzera kudonha kwavakaita uku?
Kuziva kwangu vachitata vakanga vane problemu yemwoyo yaingoita one and off kumashure. Ndinyazoziva kuti musuru chii chaachatsviga kuti chizosvika pakudaro.
Munhu anga agara mubato kwenguva yakadi vachitati?
Achitati vanga vagara ini kunyatsozivana navo, ndakatotanga kuzivana navo 2008. Munhu akanga achida basa rake, munhu akaita musangano wake, havaishingaira chaizvo kushandira musangano wavo, vaishingaira chaizvo kushandira change.
Saka urongwa hwakamira sei parinhasi vamene?
Chitunha chakatorwa nezuro chakarara kumba kwavo kuWaterfalls kuHarare. Nhasi vasimudzira kuuya kumusha kwavo vachicharara mumba zvakare panzvere panyin'ava kubhindura chozovigwa mangwana uko kwanyin'ava kumusha kwavo uko.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii?
Vana vasiya vana vanodarika 20. Unozivawo semurume anogona kumira pagunza kurwisana nezanupiefu unonge utori murume chaiye kwauzoita murume womanga.
Imiwo sebato marasikirwa zvakadii nekushaya kwavachitati?
Jonga mwana wamai, unoziva kuti denga remba kana ranga rabviswa bango rimwe chete panosara pakatekesa harizomira seizvozvo. Tarasikirwa zvakakura hozi batano kuko mukombera mwati macho muzukuru kuti rwisanise kubvisa zanupiefu. Hapadi kushota, wanga mashota zvinhu zvacho harizomira zvakanaka. Tinoona kana mvura chaimo makabviswa munhu marongati waredi kadhi hamuzotamba munotamba muri demoralized. Ava ana chitata ava ndo anatongogara wedu kweMDC vaakufa taakupinda mukenani. Ndinokumbira vanhu vazhinji kuti vauye vavezotikuta vedu yealliance nevese across the political divide vauye vazotibatsira kuigagamba redu reshanduko.
Vanovigwa nguvai mangwana kwamataura dzokurai nzvimbo yavari kuvigirwa nenguva yavanovigwa?
Mangwana anoigwa kwanyava kwanzvere Zere Village uchangosvika panyava pamasoro. Imba yakanaka iri padhuze pamasoro ipapo ndopamba pavachitate. Ndinodaira urongwa hwakanzofamba zvakanaka before 12 noon vanenge vachivigwa.
Vanga vari mutauriri weMDCT mudunhu remashonal and central vaSimo Mene vari parunhare mubhindura neStudio 7.
Muchirongwa che The Connection na 8 PM tiri kutarisa zvisumbo zvevechidiki mugore izva ra 2018.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nako kambo makamarada kubva kuna Sulumana Sulo Chimbetu tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sezongo waede ya pera, regachimbotarisa msori na osha kare.
Guru kwa tarunona nezemitemo wa ziambi ziambi vano tuurumende ya ita jose tunodiwa nesadik uya African Union tuneche kuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri we sangano re Progressive Democrats of Zimbabwe amai Barbara Nyagomo ne vamwe vemapato anopikisa vanoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rino uye dzichitwawo murinyararo.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwana nina 6 a.m. anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemire
nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiya mina Chris Kande munhau dzeIsindebele.